Zuru zevanhu zvaungana muOrlando Stadium mumusha weSoweto zvichionekana nemutumbi waMai Mandela usati waenda kunovigwa kumarinda ekuFour Ways. Vanhu varidza mhere inotyisa pasvika bhokisi raMai Mandela iro ranga rakaputirwa nejira rine mavara emureza weSouth Africa, pamusoro paro paine maruva. Vanhu vange vari munhandare iyi vazhinji vavo vanga vakapfeka mbatya dzine mavara emureza webato reAfrican National Congress, mavara ebato reEconomic Freedom Fighters, vachiimba nziyo dzinoremekedza Amai Mandela. Urongwa hwekuvigwa kwaAmai Mandela hwanga huchitungamirirwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vakatora masimba kubva kuna vaJacob Zuma miviri yapfuura. Vamwe vevanhu vauya kuzoonekedzana nemutumbi waAmai Mandela vanosanganisira vaZuma, vaThabo Mbeki, mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe vaConstantino Kuvea Chiwenga nevamwe vakuru muSouth Africa nenyika dzemuSadak. Imwe nhengo yeZimbabwe Solidarity Movement muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri varumbidza mufi nebasa guru raakaita mukurwira rusununguko rwemunhu wese muSouth Africa.
Airamba akatsungirira kuti rusununguko rwevechitema muno muSouth Africa rwuve rune rwazvinoreva. Tiri kunzwawo mashoko makuru ari kutaurwa nevanhu vakawanda ekuti akaramba achirwa even in old age, akaramba achirwira vanhu vakawanda vari kumuti magamba. Zvoreva kuti haasi munhu anga ari paTV chete, munhu anga achanwa nevanhu vaanogara navo zvaanomirira, kubatanidza kwaanoita mapolitical parties muno muSouth Africa. Zvinokutaridza kuti haasi munhu ane maje kuti kana usiri wekwangu kana kuti usingaoni zvinhu muonero wangu tofanira kuti tisataure tose. Munhu anoti nyika inofanira kuenderera mberi, ndizvo zvinokuratidza kuchemwa kwaari kuita kuti vanhu vakawanda vanga vakangomirira kuti zvinomirirwa nawini. Tinozviziva kuti ramangwana remwana mutema womuSouth Africa rijeke.
Pangamazano paUniversity of Johannesburg vaGideon Chitanga vatiwo Amai Mandela vakakwanisa kurera mhuri yavo pamwe nemhuri dzakawanda uyewo kusimbaradza zita remurume vavo muchakabvu vaNelson Mandela apo vaive muusungwa.
Pavatungamiri venyika yeSouth Africa tinoda kuti ndeumwe wevanhu vakagona kutungamiridza kumiririra zvotendera nekutarisira muupenyu hwavo. Vakagarisana nevarombo vemuSouth Africa vaWinnie Mandela muupenyu hwavo. Tinoona kuti senguva zhinji zvinoitika nemadzimai vanonyanyosikanwa kutora chinzvimbo chemudzimai anenge ari mutungamiri ende aita mbiri. VaWinnie vagona sezvineiwo kudarika kuzikama sekudzimai waMandela chete.
VaTrust Matsilela avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg vanoti Amai Mandela vakaratidza pasi rose kuti yavaziva runhurume chete vanogona kurwisa rusarura ganda.
Chatinodzidza ndechekuti mumwe wemadzimai akakwanisa kubrave achirwisana nemasystems anga ari udzvanyerere akafana neapartheid. Akagara makore akwanisa kuita 27 vachirwira murume wavo nevamwe vanga vakavharirwa mujere kuRobben Island. Zvatinozidza kubva paupenyu hwavo kuti madzimai haana kusiyana nevanhu, especially madzimai ane akazvipira vane vane ushingi. Madikizela Mandela vakarwisa kudarika varume vazhinji vaicollaborata neapartheid regime. Ivo vairohwa vachivharirwa majere vachinyimwa even zvinhu zveushandisa zvemadzimai vari mujere vachinyadzisirwa vachisiparirwa nevana vavo vanga ndo vatinodzidza sikuru paupenyu hwaamai Winnie Madikizela Mandela.
Kunyange hazvo Amai Mandela vari munhu anga achiremeredzwa, nhoroondo yemufi yakasvibiswa muna 1991 apo Amai Mandela vakawanikwa vaine mhosva yepamba munhu vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matanhatu. Asi dare rakazodzikisa mutongo uyu ndokuvapa mukana wokubvisa faindi. Amai Mandela vakapedza makore anosvika makumi mana vasingagari nemurume wavo, uye pakafa vaMandela muna 2013 havana kana peni ravakasiyira Amai Winnie Mandela. amai Mandela vakashaya nemusi wemuvhuro tondo rapera mushure mekurwara kwenguva yakareba vanga vave nemakore makumi masere nerimwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.